ngopfu nga Zimbabwe inonya tozwa kuti new dispensation in government inoda kufambirira mberi isingadzokeri kumashure. Saka this is a positive move kuno mwana woga woga womuZimbabwe, nekuti hazvigoni kuti munhu atambure ari munyika make. Saka hurumende kana ichinge yaona kuti dambudziko rakaita sairoro rinogadziriswa sei, haleluya, zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinotambirwa nemunhu wese muZimbabwe.
Pane vari kuti dai hurumende yangobuda pachena kutora yatingati responsibility nekukumbira ruregerero kuti ndo yakakonzeresa kufa kwevanhu ivava, kuti nyaya iyi igadziriske ichingobuda pachena pachifananidza nezvakaitwa kuRwanda, imi munoti?
Dambudziko rina maZimbabwe vakati wandei, especially vanoongora nezvepolitics, ndorokuti havadi kufambira. Ndofunga gore roga roga muno muZimbabwe tinocelebrata musi wa22 December yatinoti Unity Day. Ndo saka muchiona nhasi kusina chinhu chinonzi zano, kusina chinhu chinonzi zapu, asi tava nezano pf, epati iri kufambira mberi inogadzirisa zvinhu muZimbabwe.
Ko nyaya yekuti zvagara zvichingotaurwa nehurumende kubva kare kuti nyaya yeguku raundi yakutariswa vanhu vachibatsirwa vachidi, asi hapana chinozoitwa, hanzi zvinongoperera mukanwa.
But anenge achiraisa those issues ka anofanira kuenda to the responsible authority. Izvi hazvisati zviri zvinhu zvinokwanisa kuansiwa nomunhu wani kana kuti nani, kana zvinofungwa nomunhu wani kana kuti nani, asi kana chiri chishuviro chemhomho yeZimbabwe, yezvi zvinofanira kuti zviitwe.